chete changa ndinotenda mukomajonga kundipa mukana wakadai kuitaura nevana vezimbabwe ndichiti makadii kumachirimana enyika chinhu chechipiri chandao ndinotaura ndechekuti zviri mubumbiro remutemo wendc zviri mubumbiro remutemo wenyika kuti munhu ane kodzero dzake kujoina mapato aanoda kana kubuda mubato raasingade pachirungu mubumbiro redu renyika rinonzi freedom of disassociation freedom to disassociate irimo saka tinoti makorokoto kune vaenda asi hazvinisi basa remusangano wedu wendc kuti rienderere mberi handike kutanga vanhu vachibuda mutiko dzanopiwa uchiuyawo kwatiri iyozve vanhu vachibuda kwatiri vachienda kwavari ichi chiitiko chinoitika mumapolitical parties ese saka handi zvitsva zvekuti tingabva tarohwa nehana kana kukashamara vane kodzero dzavo vanhu yavatotaiwa bhaibhari
asi zvinosiyawo papi musangano wenyu tichiona kuti munee muri muurongwa hwokuumba musangano asi uchinge uchiondomorwa nerimwe divi waita juzu ratizirai uku riri kurukwa uku riri kududunurwa
tegainditi mukoma mukatata kuti vanhu vacho vanonzi vaenda vanonzi vakorenzi shangirai havana kumbobvira vamboita kana chigaro musangano mukoma wavachitori mupenyu saka handisi kuona juzu ratizirai apa nekuti havana kumbobvira vapinda kana mustrakta inge ingeri pati yaichingamudzwa nemukoma wavo saka uchizoramba uchitinyotaura kuti ingeri nhengo yedu isii tisingambozivi kuti vanga vachivhotera kupi kana kunani kuti munobva uchivhotee zimbabwe isecret saka vaenda vasina zvigaro vana korenzi avo aiwa hatinoti aiwa ngavafambe zvakanaka saka juzi ratizirai handiroba ramurikutaura rino chiveri juzi ravo monzora riri kurukwa richibva rasungwa bambo dzichienderera mberi
totarisawo imi sebato mune vamwewo here vamuri kutambirawo vatsva vamamusati mataurawo nezvavo vari kupindawo kana kujoina bato renyu vari kubvawo kune mamwe mapato kana vangava vamwe vatsva
politics dzemuzimbabwe munozava kuti dziri very dangerous nekuti mukataura kuti isu tinopikisa tikada kuti tizviite tino pano tinokonzera violence saka tida kuprotekta identity yevanhu vanotivavanhu vanotijoina kana izvi mumakampeni dzedu mamwe atiri kuita nemaprogramu atiri kuchita tiri kuita underground saka tida kuprotekta identity yevanhu vanotijoina hatipoti tingoti tidudzira tichitangekunge unonzi kufarisa aiwa hatidi kunyanya kufesherwa nekuti mdc haina kufoma nhasi ende mdc haina kufoma haina kusika vanhu mdc yakatota vanhu kubva kuzanu mukazvitasiya nikuti patakasanga 1999 vazhinji vangu vari kuzanu saka handi zvitsva izvo kwatiri.